Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndachona sechitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo, chiri kubatanidza nyika inoiyi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoiyi, kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inoiyi, izvo rakafarira chaizvo.
Mambo Charles VI vanogadzwa samambo weBritain, zvimwe zvizvarwa zveBritain zvichiratidzira zvichiramba utongi hwavo. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi oronga kusiya mutambo uyu zvachose. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mambo Charles VI vagadzwa nhasi samambo weBritain pamabiko aitirwa kuWestminster Abbey muguta guru reBritain reLondon. Kugadzwa kwamambo Charles VI ndeke kutanga mumakore makumi manomwe urongwa uhu uchitungamirwa nekereke Anglican Church. Zviuru zvevanhu vanga vakapfeka zvitsvuku, zvichena nezveblue vazara mumigwagwa yeLondon vachiratidzira kutsigira kwavo urongwa uhu vachipemberera apo mambo Charles nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vanga vachienda kunzvimbo yemabiko aya. Asi havasi vanhu vose vafara nemabiko emhando yepamusoro-soro aya. Zvimwe zvizvarwa zveBritain zvikuru zvechidiki zvinonzi zviri kugunun'una kuti umambo hwagarisa zvekuti hwadarika nguva yahwo nekukosha kwahwo. Vanhu vanga vachiratidzira vaungana muTrafalgar Square vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero kuti vanyatsoonekwa dzanga dzakanyorwa kuti Not My King, zvichireva kuti vari kuti havasi mambo vavo. Kune vamwewo vanonzi vari kuti chiitiko ichi chinodzora ndangariro dzekupambwa kwakanga kwakaitwa nyika dzakawanda neBritain, kunyange hazvo vamwe vari kutambira kugadzwa uku vachiti kunosimbaradza ukama pakati peBritain nedzimwe nyika dzayainge yakapamba. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndemumwe wevatungamiri wedzimwe nyika vakakokwa kumabiko aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vakamirirwa nemudzimai wavo amai Jill Biden. Kuendawo kwavaMnangagwa kuBritain kuri kushoropodzwawo nevamwe vari kuti vaisafanirwa kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaMnangagwa vanga vachitarisirwa kuzosangana nezvisora zveZimbabwe zviri muBritain, asi vanonzi havana kuzobudirira kuveko kunyange hazvo vanhu vaungana vachivatarisira. Hatina kukwanisa kunzwa zvikonzero zvaita kuti vaMnangagwa vakundikane kusangana nevana veZimbabwe ava. Mukuziya nezvekugadzwa kwamambo Charles VI, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri avo vanga vachiteerawo chiitiko ichi.
Ndachona sechiitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo, chiri kubatanidza nyika inoiyi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoiyi, kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inoiyi, izvo rakafarira chaizvo. Musi weMonday takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsividza nekuti zvaitika musi weSaturday, ibank holiday. Saka maonero angu ini ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican? Tichiona kuti uhutongi hwehumambo.
Ndomunga kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi. cheche Anglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi. Nekuti anenge ari mambo weBritain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican. Kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti je musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi. Saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwaro rechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles chemutungamiriri wecheche Anglican chatorawo iye Charles. Sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo ndi semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunga ainewo nyasha, ruenzaniso, rudo, kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofumidzirwa dzimwari ndokwaangadai achiita. Saka ndinoona kuti Charles kugadzwa kwaaita mucheche yake Anglican zvinomupa mutoro, ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura.
Kune vamwe vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba. Tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadziridza ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira?
Ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family, imba yekutonga yamambo Charles, tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasi pose neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru. Asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake, kana dzichiri kutongwa, kana muchidai unyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain.
Ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo hwauchisina basa, ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo?
Ndingangoti hangu inini semunhu waanogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandiona kuchiitwa nevanhu vemunoumu. Vazhinji vanoti isu hatichadi mambo, asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo. Kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda tichitenderera mambo, kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain. Saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare, takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei. Ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kutipa budiriro nekuendera mberi muupenyu.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri muBritain, Dr. William Guri vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kuBritain. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa, uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo, uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje. Varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose. Imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remashonaland west. VaAlex Chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%.
Ini ndaifururwa kuzasuku, saka ndaakuti ndikatema chibage ndachibisa. Ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichiita chichifururwa chichitorwa, asi vanhu vachanzani. Kubirwa ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya munda vachimenya, asi vanhu vachanzina kuvawana.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekuBhanget varimi jekusema muriwo, vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa, kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti maA1 farmers.
Saka vaizvipiwa kuti dhizeri rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa baibai. Kana wanga usinawo hapana chaunopiwa. Guri rino handisi kuziva kuti nekomandi iyi zvayanga iri zvakamira sei, asi hanyaya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa, aiwa munhu anenge achiita zvokuti hama chamwari akarima ndiwega munhu aifanira kubvisa zvinhu zvake munda atore mari yake asambochenge nekuti hurumende kuda sei.
Mambo Katiza Gombo vekwaZvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe.
Saka urikuona kuti moyo wakudhara nemoyo waizvino vanhu vasiyana. Munhu iye aitorimirwa kana 6 hectares zvose kupera kuti ajarirwa. Handei pakunokuwa zvekare. Kudhara taiita mubatanidzwa wekuti mumarai taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva. Tenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba. Zvino mazuvano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake.
Imbero yamurorwa ipiwa munhu nevavakidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupura zviyo mungane zvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri. Munhu aibika doro remahuwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda. Mambo Katiza Gombo vanoti mazuva ano yangove njake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima.
Kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo. Vanhu havachabatana kana iwo mazunda amambaya. Kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara simamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya. Zvinova zviri kuvavarirwa naprezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo. Chinyakare chese ichochi chaurikuva jena.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapoza Kariya vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose. VaZakariya vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebazi rezvekurima Dr. Mavis Kashira Ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino.
Saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu, ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda. Vamwewo vachange vakutsvaga nyama, vakutsvaga usavi. Tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu. Saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda. Saka ngatiitei isa izvozvo, tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu, tisashayiwe mari kana kuti zvisaruze value pamarket.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vave nehuwandu hwacho. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSaudi Arabia vanoti nhumwa dzemativi ari kurwisana muSudan dziri kutanga hurukuro dzekutsvaga nzira dzinounza chibvumirano chekumisa hondo. Kusvika kwenhumwa idzi muguta reJeddah muSaudi Arabia kwatsinirwa nevanoruzivo nezvenyaya iyi muAmerica neSaudi Arabia. Vakuru muhurumende yeSudan vaudza Associated Press kuti nhaurirano idzi dziri kutungamirwa neSaudi Arabia neAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya avo vanozikanwa nezita rekuti Gonyeti vanoita ivo mabasa emitambo uyezve vachive mutoriwe nawo wechidzimai. Tiri kutaura navo apo pasi rose nenyika vachangobva kuremekedza zuva revatori venawo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai.
Mumabasa medu mumatinoshanda tirumu mune zvemitambo madzirama zvatinoita kana kuti zvekutora nhau zvatinoita, tinosangana nematambudziko akawandisisa ende akawanda zvakapfuririza. Tumuenzaniso kubasa kwedu isu kumitambo kwatinoita, unosangana nezvakawanda.
Tipeiwo muenzaniso wekushungurudzwa kwamakasangana nako apo manga muri kuita mabasa enyu.
Unogona kutonzi muri rushoropodza hurumende, muri vebato rinopikisa, ofwechi munenge muchingoitawo kana kuti kuactawo zvinhu zvatiri kurarama tiri muupenyu hwatiri kurarama tiri semadzimai. Tisu tinoziva zvakawanda zvatinoshuwira kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvangofanira kuti madzimai ndo anomukira achienda kunomira makiyu kuzvibhorani, madzimai ndo anomukira achibikira vanhu kusina magetsi, madzimai ndo anofamba mitunhu yakareba kunotsvagana nemvura, ndo anofamba zvekare mitunhu yakareba like vemumamisha vemaruwa anofamba mitunhu yakareba kuenda kuzvipatara. Saka isusu pamitambo yedu tinobuditsa zvinhu seizvozvi kuti aiwa zvakadai ngazvigadziriswe, pakadai ngapagadziriswe. So zvinova ndizvo zvinova zvatiita kuti tinzi tiri vapanduki, kana kuti muchirungu tinonzi tiri maenemies of the state. Ofichi kwete isu tinenge tichingo acta zvinhu zvatiri kurarama zuva nezuva. Kuti hakuna magetsi haizi sikireti, hakuzi kunyepa, hakuizi politics, magetsi hakuno zvechokwadi. Tikuta ma 18 hours load shedding. Kuti hakuna mvura, chokwadi, hakuzi kunyepa. Kuita nguva yakareba tisina mvura unomukira unoenda kumakiu muzvibhorani. So ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo, kuti makaacta makabudisa zvinhu saizvozvo mobva manzi muri vapanduki.
Mungati muri kutambirwa zvakanaka here nehurumende nemamwewo mapazi apo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai?
Mukutorwa kwenhau, mukutora kwenhau, recently vamwe vangu vandinoshanda navo vakaenda kuepwet kwaipiwa magrant diduku, vakatorambidzwa vakanzi patone clear instruction yekuti bus stop TV hatisi kutoda kuiona. Saka zvimwe zvinhu zvekuti munodzingwa, munotukwa, munothreatenwa. Saka zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinotyisa, pakuti munosangana nezvinhu zvakawanda wanda mukutora nhau imomo. Kuti munoti vanhu vandopiwa clear instruction kuti aiwa ava hatitoda kuvaona, ngavabve pano vatore nhau. Mount Darwin same thing, vanhu vakanga vatoda kutorohwa kunzi dzimai nyuzi dzenyu dzamatora idzodzo. Of which munhu vanhu munenge mune accreditation, munenge makaaccreditatwa kufanana nevamwewo majournalist ari kubvumidzwa kupinda. But zvinhu zvinongonetsawo.
Shuwiro yenyu ndeyei pakuita mabasa enyu emitambo uyezve nekutora nawo?
Chinoita kuti tirambe tichienderera mberi inhaye kuti tinenge tichitarisirawo rakanaka remangwana revana vedu, revazukuru vedu, reduwo infact. Tikutarisirawo zvakanaka kuti zvingova zvichibudochi muZimbabwe. Tinotarisirawo kuti takataurawo kuti hakuna magetsi, pamwe pogadziriswawo magetsi omboita chiuya. Tinotarisirawo kuti takati marodhi edu ashata, maaccident ari kuwanda, zvinhu zvogadziriswawo zvichinaka. Saka ndo zvinoita kuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratinenge tichiita, kuti pamwe pachavawo nekugadziriswa kwezvinhu kuti zvinake, zvibve pastate hazviri, zvinake, zviitwewo zvichigadziriswa. So ndo zvinotiita kuti tirambe tichienderera mberi. Ndo chishuwo changu chekuti aiwa zvinhu ngazvigadziriswe, zvinhu zvingonakawo. Hazvina basa kuti zvagadziriswa nani, nebato ripi, kana kuti zvakamira sei. Kungochemera kuti zvinhu zvakanaka zvingotowo muZimbabwe. Zvinhu zvitinakiriwo tese, especially semadzimai, tirerukirwe mumabasa umu. Tirerukirwewo, kwete kuti mudzimai anomuka onomira kiu odzoka, oda kubatidzana nemoto, kutsvaga uno kuti abatidze moto odii, ndiye aida kuzomhanya nemwana kukliniki nanodi. So we need kuti zvinhu zvingostabiliza, zvingonakira munhu wese, kwete kuti zvinonakira rimwe divi, rimwe divi richipirwa nenazvo. Ndo zvinongoita kuti tirambe tichipusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Washington. Tinotenda Marvelous. Yes, tinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu wedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pedanho rakaziviswa nezuro neWorld Health Organization rekuti denda reCOVID-19 harichada muonera pamwe wenyika dzepasi rose pakurwisana naro.
Magadi vakantimire chanenga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko reCOVID-19 harichasiri global public health emergency. Zvinoreva izvo kuti sungano yanga iripo kubva declaration yaitwa yekuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe measures ekuti denda irisapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga nema testing capacity zvese izvozvozvo zvanzi zvakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda reCOVID-19 rapera?
Hazvireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda reCOVID-19 rapera, kwete, richiripo asizve rava pekuti nyika nenyika dzakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri reCOVID-19 zvisingade ma extra ordinary measures angakaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere cheCOVID-19 hachanyanye kuparara sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo eCOVID-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamajures ekuti tidzivirire chirwere cheCOVID-19 uye zvemishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira izvi?
Hongu vakandimire ndinoona sekuti nyika nenyika dzakukwanisa kudzivirira nekurapa denda reCOVID-19 zvichienderera nawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kunoku kuAmerica matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabayiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinga needed this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa ne World Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 Global Health Emergency yapera?
Vakandimire chanenga taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here zvatingati zviri out of control. Neinformation iripo zvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 ati dererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakuite maoutbreaks here and there. Asi maoutbreaks aya anokwanisa kucontrolewa at the local level. For the past 3 years, pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda reCOVID-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe manumbers achati kwirei nenyaya yokuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu kana influenza zvokuti vanokwanisa kupararira asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri harisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iri ridzikire.
nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare muNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, mutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg vachange vari muZimbabwe musi wa27 chivabvu kumabiko ekupemberera kusiya tsiva kwemutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VaGoldberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya. Vatarisa zvakaitwa naManyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27.
Ndichange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa27 chivabvu. Unove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri. Vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manyuchi joining the World Boxing Federation after his fight.
Tichamupa ruremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri veWBF.
Manyuchi ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuritaya at 83 years. Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirawo vadiki vari kuuya. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manyuchi ari kurwa naSheriff Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Tambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa 28 May. Uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naSheriff Kasongo wekuDRC.
Asi Manyuchi haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro. Apo vanokunda vatamba nevekune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Iye muno kwandi kwandirova kandikakurova ndokupa 200. Izva kuti ndikadzokera kumba kumari yo $20 ambofanwa kandipa. Ndopangu handi $200.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparirira pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhedzwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaWarriors eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzirisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwokusvitisa kwozoya kudyiwa kwokusvitisa futi. Vanhu variko nhandare vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamusi kundipa zvikafu munotengesa.
Manyuchi ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Yada 0 Capes United 1, FC Platinum 2, Manika Diamonds 3, Chicken Inn 2, Erendals 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveBritain zvinoratidzira pakugadzwa kwamambo Charles III. vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negohwo ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chateleli tuwa lukubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 Nkwenkwezi 2023 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles Ri lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi ukungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngekhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uAlpheus Moyo owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe umdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele the Red Arrows lele Royal Air Force Robotic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace, kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekukuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutsho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo ye kube lokunye like okutshintshiweyo. Okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner lobutofotofo but kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni bekumnandi ngifuna ukufunda ngendaba yemonarchy
kodwa-ke lowu-ke uPrince Harry obuye ngelalam kakhe
according to ama-report ukuthi kulomntwana ole-birthday so ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku-birthday yomntwana singazi phela anti ama-family dynamics kuba le thina esikuzuleyo ukuthi hhayi umama usele lo mntwana belungiselela i-birthday masokuthiwa hhayi wena baba gijima uye khona ngale but ngasekukubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William nabantwa bakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangapi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenapi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister
ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela uPrincess Diana afa ngayo
akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iindaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele umkhothamele
unkosikazi sehlile Gumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Izakamizi zemaphandleni emhlubulweni eMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho luzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edalela ePhalamende inkokheli yamakhansili kanye lomongameli Iningi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame kwenzakala njalo kwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by election eziqintini zemathobolo insiza uAbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba
lanxa ukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho
besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo sihlale singabagijimileyo omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene
umnumzana Kholeni Ngwenya oyisakhamuzi semadobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luza kutwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezenzo zayo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yoku ukuthi abantu ba campaign bekhululekile ende bayevota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi emawana eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko ke bona kathesi babhizi bayakhampen bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani kumele ubone ukuthi akula nto enhlenzakala kuwe yatshaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla lasenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyovodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalwa ngazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka unhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana labantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi isihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kule themba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanele ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ndihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi silamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi vele ukusiza nqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcewe lo msekeli wakhe ukuthi bathi ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela babufunayo. Akula ngendlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga ukuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Umama ephathisa chabalala ngikhokhela inhlanganiso ekuwumphiko ubulawayo progressive development association. Ngibe futhi lenhlanganiso yabantwana ngiyenye inhlanganiso ekhokhelwa engikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe. Ngiyakubona kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngizangelwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe ngalithi laseZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube lokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili. Bengitshaba izimali, bengitshaba bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi ngigcinwe kuhle abantwana bese kuletha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu. Akwehlanga philim sokuedlula nje yona ikhosi sokuzosibambelela ukuthi amantombazana lawa ahlukunyezwa lapha ngiphani.
njene nshama niso seliva tolile ina bantu wababu ya gini liva patisa ngani
nye baka mbuya kakuli njene nshama niso lezo kuduma ya vikuleza na rapa ezindi wese tuwa patisa ngukuba rifea uba gaila ugutuba yedinga kutana niso ezindi ezindi ngabo msasa ezindi ngabo zuwada njado tuwa tumeza mshama niso zini mga kudu konta na kona mchetini ugutuba yedinga utaba dago ima politiko
kaseka shuboni ngani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokushukuluzana ezindlini
ngikuthathwe ukukhona kwabizwe akuba mali akuba mpilo akuba kudla abantwana abayi esikoleni imali labantwana abangayi esikoleni ikhulu kakhulu bese kubudala ukuthi abadala bahlabana ngoba kuza kuthomunye aphumule aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu kathi sokubethe ukuthi akusona kuthembeka akusona kuthembeka ngoba wonke umuntu zami ukuthi aphilise imuli abantwana besikolweni abathi abantwana badle lokho kakhulu okwebizwe bethu lokho kokuthi akusetshenzwa akulamsebenzi akulandlela yokwenza imali kuyixabanisa abantu kakhulu njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kuhle omunye phakathi kwababili sebesilwa bebanga lokho ngoba shuwa umsebenzi ayikho imali ayikho abantwana baye ezikolweni yiyo imbangela enkulu kakhulu umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama
amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lolo
ye ahlangana kakhulu lawo amantombazana lezehlakalo lezi ngoba amantombazana imathile ayafuna into eziningi empilweni ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini bayafuna ukugqoka into ezithize bengathi bakhuluma ngalokhu njengoba bengakabitho bengasebenzi bakuthola ukusikiluzwa nokuthethiswa kumbe ngokuthatha so yikho kunokuzanele ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane adelela nabantwana abaqhulumeza ugqoke njani ukhuluma njani uhamba njani kusho badelela nje bayeyisa omama ungakhangela khonapha kathi esifikoyeze ya kuma-elections omama kababali ukuthi liyini bafisha ukuma ezikhundleni ezithize bafisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama so udlame lolibikena liyaphambili ebomama labantu ebazana
kambe kwini ongaxeda lolu dlakele ezindlini oluqondiswe kwabesifazane
ize besithi kaliqondise kuphele i-corruption kuphele into lokho ekuvalela umnotho welizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle kube lemisebenzi lamadoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani angahlukumeze omama angahlukumeze abantwana
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kudedelana uMamhlanga usededela uChris Gande ukuze asithulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanenge okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona Gambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela
ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu ngamachumi amabili lanye ukubona njani wena
hayi ngiyabonga kakhulu indodakazi
ka former president ukuthi khona ebe la maplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye. Ngibona lokhana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke. Vele kakuvunyelwa ikwesa kuhambela empini khona kubuhwaba. Akuvunyelwa. Vele bewathethe ngapi wathenge ngapi? Iland lebi ngekabani? Nxa bi state land amaplazi wonke lawa kathathwe buyele ku state sifaka ama university lezinye izikolo khona ngale sidevelope ilizwe. Sihlalisa abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene. Omunye umuntu elamaplaza afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni icho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku front abanye bakhe laye laba abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plus ay 21 yena lo mntwana lo velena ungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni nguye lo selama plus wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe estate
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela maplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjangana lawo yubuhwaba lobana obenziwayo ukuthi khona into enjengayona le iluhlazo phakathi komhlaba so guys so maplazi kuphela uchithi zinenge izinto ezinye zingakaphumele egcekeni okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelo maplazi
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba malami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama nguChris Gande lilale.
Lengakhohlwa ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo emidlalweni yenguqu edlalela namhlanje iphele kanje iyada 0 Capes United 1 FC Platinum 2 Manica Diamonds 3 Chicken Inn 2 Herentals 1 Green Fuel 0 ZPC Karibalayo 0. Emidlalweni yakusasa iDynamo sizadibana leTriangle kuthi iSheshem ingqikelane leHighlanders iwange yona idlala leBulawayo Chiefs. Emjahweni wamabhiza omkhulu wenkezo yeCastle Tankard ibhiza uIdeal View yilo elithethe linkezo yalonyaka ebilomvuzo wenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola emelika US$25,000. Ibhiza elibizwa ngokuthi Dinyinkwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi Down to Business. Amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kanhlangula mhlaka 3. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo. Yena ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri. Ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nangu ke exoxa lo ntongamile inkomo weStudio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda. Wazo wakhe Donkey Mpiri ehamba legegema Extra Music. Hey, kampi uswa zivari ye gaza wa doba imati. Hey, angzala nga mabula matu. Hida matu dana matani. Waka lengu tita we sili mune. We sati moyo peregendi punga punga. Hida matu dana matani. Waka lengu tita we sili mune. We sati moyo peregendi punga punga.
Mtanda kubonga ituba elingi pelona.
ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka eLupane esigabeni saseDalanda eGegema ngaphansi kwababa uSobhuku uDibela Khumalo sokuleminyaka ngikhona emculweni kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqede isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba legegema esikamsika kuyithi zodwa.
Ngangidingizele njengamanye amadoda yayigadamzalanga ngabona ithumbu madoda awesifino kwami lokho kuperekenze into kungenzela zona madoda yayizibuhlungu awungifana lokhu nguthathe ngikulethe endaweni yaseGoli madoda ngithi lapho kuzozama impilo yeyi kanti nasithezele ule nkulu kanti sengithethe ibhungabhunga ngaliletha kimi kona njengobuntwane ngwami ngangeke bakithi ngimlahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami or lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi anthole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe kuFacebook engidinge ngoAlpheus Alisto Dewa kumbe Donkey Piri Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukungifonela straight.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngithi bantu bakithi ngicela nilihlale linjalo elikwenza kimi ngicela nilikwenze la kubanye abaculi lingakwenzi kuDonkey Piri kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi. Ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva abawenzayo kimi. Ngibongele ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvele nakubeli bhungabhunga kudalwa kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi sekhulile. Umfana wakhamba wahlala yedwa kwaba kuhle. Umfana wayethanda ukubuya izinja, umfana waba lezinja ezinhle. Njengoyise ngahamba ngiyavakathela umfana ngithole izinja ziziningi. Ma ngithi ngiyacela inje emfanele umfana edayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali unginikeze inje yodwa. Umfana enginikeze inje enginikeze inja mina nginikeze imali. Umfana kuthe ntambama ngamthola sedayive ethaveni umfana edidla imali yenza. Engangasakwazi ukuthi oro inja wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe inja kwakuyimi uyise nginombuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthini ma wayethi udla imali yenza. Yeyi angizalanga ngabola amathumbu.
Umbuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donkey Mpiri ngilethemba liukholisile umculo wakhe.
isikhathi sethu asavumi bawethu kuba sikubekele phambili lokho esisonke kodwa singekehlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngFrances Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.